Zvirambidzwi vanhu kuita pfungwa dzavo, asi pane miro cheinonzi Congress. Congress inosarudza vanhu, sokusarudzwa kwakaitwa vamadzore neutungamiri unoita vamadzimure sasekretari vamunyanyi saorganize. Zvakawanda ndingakupai kuna vamonzora hangu sanational owning spokesperson weparty. Asi Congress inoti vamadzore ndo chairman weHarare province. Endi zvevanomwa doro hazvirambidzwi, regedzai vamwe doro. Asi vamadzore mutungamiri weMDCT inotungamirwa naTsvangirai muHarare province.
Mati maasumwa here zviri pamutemo nezvidanho iri?
Hapana akandisumwa, hapana process yacho kuti iri official, because vanhu vakangogara pasi. Endi ndinombwa wangu kuti mutauriri wedu Harare province vagutu ndo vari kufamba vachitaura kuti takapasa vote of no confidence. Saka izvozvo hatizvikurudziri, tinoda kuti vanhu vese vadzokere mukuva vanhu vane pfungwa dzakajeka kana kuti kuvasoba, kana riri doro ngaripere. Mhambi yedu huru iZANU-PF nokuriitira vana veZimbabwe kuti vagute zvakanaka, vagute zvakanaka.
Mambo otaura here naivo vagutu nezvenyaya iyi?
Handisati ndatombotaura navo, nokuti handitauri navo at personal level, tichagara pasi executive. Ndinotarisira kuti munguva shoma iri kuuya nekusekretari yedu havapo vamadzimure vakabuda kunze kwenyika. Kana vadzoka tichagara pasi todeedzera executive yedu togara pasi.